Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 20 Gumiguru 2022. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Saka senyika haziva zvazvinobatsira nyika nekuti chichemo chatiripo chazvichonhiri zhonga kuti panozaine nhizhonga kutaa zvinei zvatiira mutarudzo patava neani chemachema kuti ndazoutadza kusuri ndakundikana nekuti ndatavine nhizhonga pamwe zvakati.
Zimbabwe Electoral Commission nemapurisa nezuro vakaita musangano nevachakwikwidza musarudzo dzemakanzura kumatobo nekuinsiza kugwanda.
Murombo muZimbabwe muna July makabudiswa mari dzacho neZimbabwe National Statistics Agency seems that hurumende yaitaura iyo kuti munhu womuZimbabwe kuti anzi murombo unofanira kunge achihora mari inenge iri pasi se23,000 nechikapu chose chaanodya nezvose.
Dzimwe nyanzvi mune zvamatongerwo enyika dzinoti mutemo wekuti vakuru vakuru muhurumende vazivise upfumi hwavo haubatsiri kana uri mumaoko evanhu vakatarisana navo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutauriri wesangano reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC vaJasper Mangwana vanoti vakaita musangano nezuro nevari kukukwidza musarudzo dzemakanzura kumatobo nekuinsiza kugwanda pamwe nemapurisa zvichitevera kurwisana kwakaitika pakati pevatsigiri veZANU-PF neveCoalition for Citizens Change pakupera kwesvondo. Vakapinda mumusangano uyu ndevebato reZANU-PF, veCCC, ZAPU, mapurisa eZRP neveZEC. Kuinsiza vaDaniel Dube neveZANU-PF vachakwikudzana navaAugustine Gumede veCCC. Kumatobo vaFrederick Siwela veZANU-PF vachabirisana navaSindiso Ngwenya veCCC navaLibert Nyirongo veZAPU. Muzinda weAmerica muZimbabwe wakanyora padandemutande ravo reTwitter nezuro kuti kuridziro yavo ndeyekuti kuve nerunyararo munguva yesarudzo. Mukuziya nezvenyaya iyi, Evans Zininga weStudio 7 abata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa pachikoro chepamusoro cheAfrica University Dr. Wellington Gadzikwa kuti tunze maonero avo.
Ya tinoda kuti vezeki sevanhu vanoita zvesarudzo vanenge vachida kuti sarudzo dzibude mune zvakanaka kuti zvimwe zvabuda zvisave nekupokana vamwe vachitakazo pakazviitika zvinhu mhinga mupini zvinoita kuti sarudzo dzisabude zvakanaka. Asi tinoona kuti vezeki vanga vanoedza vane pavanogona kuti vataure nevanokwikwidza kuti vatoke mhirizhonga. Asi tinoasa kuti havana masimba ekukwanisa kupedza mhirizhonga iyi. Vanogona kungoda kuendawo pakati pavo vachitaura navo ndo pavangatoguma, nekuti mhirizhonga idzi dzaitisa nzvimbo dzakawanda. Pane mamwe masaro dzakazoitisa ndokwakuna naGokoko takaona mavhidhiyo aratidza kuti kwakune mhirizhonga. Asi masaro dzakazonoenderera mberi vakaiwezeke vakakwanisa kuti kubudisa zvakabuda imomo. Saka tinoona sekuti dai vaine simba vaigona kutoti nemhirizhonga iripo iyi hatigoni kuendera mberi nesarudzo, nekuti sarudza yezvibuda isina kuita zvakanaka asi inoratidza kuti nyange kuwaita nemishonga nemikasii vezeti vanongoramba vachizonoenderera mberi nekuita sarudzo yavo saka tinoratidza kuti simba chairo kuzivanisa mhirizhonga vanenge vasina kuti vanogona kungoitawo kurudziro yavaita iyoyi kumatubhu ikoko
ndotarisawo kuti zvamunotiwo ndo zvingadai zviri kuitwa munyika kuti nyaya dzemhirizhonga idzi musarudzo dzipere ndezvipi
tinoona sekuti zvine zvaaneka kutyisa kuti nekuti tinoona sekuti mhirizhonga dzinoita nesarudzo idzi kuitira pachazvisarudzo dzakaitwa gore rinoya zvinogona kutozowedzera zvikatokanganisika saka senyika hazvina zvazvinobatsira nyika nekuti chichemo chachiripo chaachicho mhirizhonga kuti sarudzo dzai nemhirizhonga kutao zvinee zvabuda musarudzo pasava neanochema-chema kuti ndazotadza kukundikana nekuti ndakwavi nemhirizhonga kwavi zvaka zvinova rine dambudziko ranesa nyika inei kuti vanotemerana nazvirango zveupfumi vanenge vachizvizvina zvisavi zvakanaka vanongoramba vachiti zvinhu zvenyu hazvina kuchena nekuti zvine mhirizhonga saka tinotarisira kuti vanenge vaita mhirizhonga vanosunga kana vari mapurisa vanyatsobata nyaya dzacho zvakanaka kuti wese aita mhirizhonga zvisinei nekuti ndeebato risi abatwe opuwa murango wake unoenderana nezvaanenge aita saka zvinoita zvekuti vamwe vanobatwa vamwe havabatwe saka zvinopa vanhu kusava nekuvimba kuti mhirizhonga ingapere uye zvikuru vamwe kurudziro vanenge vasina kusungwa vaya kuti varambe vachita nemhirizhonga vachiziva kuti hapana chinoitwa kwavari.
Ndingapedzisirawo ndichitsvagawo kuti kune vanoti iro sangano rezeki rakaiswa muhomwe nebato riri kutonga rezanupf amenewo munoti kudii nazvo izvi
izvo zvinhu zviri kungotaurwa kwenguva refu zvipomerwa zvinopiwa zeki asi zvazviri zvaida kuti iyo zeki pachayo iite basa rayo neunyanzvi iite basa rayo zvakanaka zvinoita kuti vese vanenge vane pfungwa idzodzi vaone kuti aiwa iri bato rakazvimirira seindependent committee inoita basa rayo asi kuti vakaona kuti inongoita zvimwe zvinhu ichiregerera zvimwe zvinhu zvinenge zvizvingazvigadziswe zvinhu zvacho zvingosiyiwa zvakadaro zvinoita kuti zvioneke saizvozvo kuti inenge yakaiswa muhapwa zvinova zvinhu zvisingabatsire kuitira kuti zvainobuisa zvinofanira kuti zvitambirwe nemunhu wese saka kana pane vanenge yakaisa muhapwa iye yoitawo mabasa anorerekera kutaunge ndimuhapwa zvechokwadi zvinoita kuti vanhu vasaine kuvimba nebasa rezeki saka zvinokanganisa futi zvinongotidzosera panzvimbo imwe chete yatinofanira kunge tichibva kuti zvinobuda musarudzo iye zvakachena anenge abudirira obudirira anenge akundikana oguma kuti ini ndakundikana asina chaanozopomera kuti ndakundikana nekuti mutambo wacho wanga usina kunyatsoumira zvakanaka wanga wakaerekera kune rimwe divi.
Nyanzvi mune zvematongero enyika vachidzidzisa pachikoro chepamusoro cheAfrica University Dr. Wellington Gadzikwa vachitaura naEvans Zvininga weStudio 7. Zvichitevera mashoko ehurumende ekutara mari inotambirwa nemushandi wepasi pasi kana kuti minimum wage pamadhora ekuamerica zana nemakumi mashanu kana kuti $150, imwe nyanzvi mune zvemabhizimisi inoti zviri kutaurwa nehurumende hazviratidzi kuti hurumende ine hanya nezviri kuitika muvashandi. Hurumende inoda kuti mari iyi ibhadharwe nemadhora ekuamerica kana nemari yemunyika yakaenzana neekuamerica panguva iyoyo. Muzvinafundo Elliot Masocha vanoti mari iyi iri kutaurwa nehurumende iri pasi pemari yakataurwa nebasi rehurumende reZimbabwe National Statistics Agency iro rakati kuti munhu umwe anzi murombo muZimbabwe anenge achitambira mari iri pasi pezviuru zviviri nezvitatu zvemadhora.
Imari shoma chaizvo sa tichitarisa isu kuti inonzi yei food data line kuti murombo muZimbabwe muna July makabudiswa mari dzacho neZimbabwe National Statistics Agency zvimstati yehurumende yaitaura iyo kuti munhu womuZimbabwe kuti anzi murombo unofanira kunge achiwora mari inenge iri pasi pe23,000 nechikapu chose chaanodya nezvose. Saka 150 iyi pari nhasi inoita 94,000 Zimbabwean dollars. Takatarisa kudero iriyo munhu wani, iye munhu achinga aine mhuri yatingati isu ya mhuri yose inenge vanenge vava 4 vana vaya haina chairi kukwana ike zvino patiri pano muna Oktobha. Yaidero yakakwana muna July. Apa zviri kutaurwa zviri kunzi izvo gore rinovuya ndope inozoti 150 iyo ingaita minimum wage. Iye ichitokona kukwana izvezvi muna Oktobha muno inenge isati ichatobetsera, nokuti tine tichitarisa isu kuti zvii zvakwira kubva pana July ipapo paiye doro yakwana minimum wage dai yakaiswa pana July. Tinoona kuti isu mafizi akakwira, peturo netransport zvakakwira, zvikafu zvakakwira, ike zvine nguva yokugadzirira kutenga zvemuminda zvinenge zvakakwira zvekare. Saka kuti taure pamusoro pokuti $150 ndiyo ichange ichinzi minimum wage, zvichange zvichishungurudza vanhu vakawanda chaizvo, vamwe kana maprofessionals chaivo akaita savadzidzisi, samanesi, kana ivo masoja chaivo, anosara vari kuvarombo. Saka ngatitaure mari dzinomusoro tichiona kuchinja kuri kuita zvinhu muZimbabwe, kuti hazvisi kudzaka zvinhu zviri kukupira muZimbabwe. Zvino kana totaura zve 150 inonge ichihorwa nomunhu, vava vanhu vana mumba mavo haichina zvaichatenga mari iyoyo. Saka atingatauri panyaya dze150 dai yawedzerwa apa, tichitotaura gore rinovuya futi zvinhu zvinei zvatochinja kutonyanyisa, nokuti hapana chatinenge tichiita kuti tagara pasi savarume vakuru kuti tichaurirane kuti $150 ichange iri minimum wage gore rinouya.
Avo vanga vari muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7. Zvichitevera mutongo wedare reHigh Court unoti gurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi negweta guru rehurumende vaPrince Machaya vakatadza kushandisa mutemo unomanikidza vakuru vakuru muhurumende kuti vazivise upfumi hwavo. Dzimwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika dzinoti mutemo uyu wakanaka zvikuru, asi haugoni kushanda pamusoro pemamiriro akaita zvinhu panyaya iyi. Nyanzvi munyaya dzebudiriro yematunhu vaJoey Mabhenge vanoti chinangwa chemutemo uyu chakanaka, asi paifanirwa kuve nevamwe vanoshandisa, kwete vanhu vanogona kubatwa nemhosva dzinobva mukutyorwa kwemutemo uyu. VaMabhenge vanoti zvingava nemusoro kana mutemo uyu ukaiswa mumasangano akazvimirira kana musangano risinei na kana musangano risinei nevanhu vanofanirwa kucherechedzwa nemutemo uyu.
Nyaya huru iripo ndeyekuti mutemo uyu tisati tatarisa kuti waiswa nani nechinangwa chei, mutemo wakanaka chose. Mutemo weasset declaration uyu wekuti panopinda munhu muhurumende, kunyanya-nyanya vane zvigaro zvepamusoro-soro, vanofanira kuti vataure kuti upfumi hwavo hwavainahwo hwakawanda sei uye zvavakahuwana sei vasati vapinda muhurumende. Kwozoti kukagarwa chinguva chakati chinenge chakatarwa nemutemo iwoyo, votaura zvakare kuti upfumi hwavo hwanira sei uyezve kana paine zvinenge zvasanduka vanenge vawana sei upfumi uhwu.
Saka nyaya chaiyo iri papi, vaMabhenge?
Nyaya huru iripo ipapa inyaya yekuti vazhinji vazhinji vanopinda muhurumende vanozosevenzesa mabasa ehurumende nyanya-nyanya vanenge vane zvigaro zvepamusoro-soro, zvakafanana nekuva makurukota, zvakafanana pamwe nemamember of parliament, zvakafanana kudai kana chaivo nemapermanent secretary kana namadirector, kana kudai chaivo vamwe vanoshanda mumakanzuro vane zvigaro zvepamusoro-soro. Vazhinji vacho vanenge vapinda mumapazi ehurumende vanozoshandisa mabasa avo nepasipo, vopedzisira vaunganidza upfumi hwekuti nyika yose pasi rose inokatya madziko kuti koupfumi hwabvepuhwo. Iri nyaya yehuori, iri nyaya yekusevenzesa masimba avo kupedzira vachinge vawana upfumi hwakawanda usingaiti asi veruzhinji vavanenge vachifanira kunge vachiti pachirungu kuseva vavanenge vachifanira kunge vachishandira vachinhonga svosve nemuromo saka zvinobatsira chose izvozvo mutemo iwo unobatsira kuti vanhu vagare vachiongororwa nehurumende wezve vachiongororwa nemutemo wezve vachiita kuti vemunyika muno vanhu vese vese zvavo vazive kuti uyu zvakamirira sei saka ndoona sekuti mutemo zvavo wakanaka dai wanga uchinge uchiteedzerwa uyezve dai wanga uchiitwa namazvo
sezvo mutemo uyu uchiita sewakanangana nevakuru vakuru muhurumende munoona sekuti mutemo uyu ungabudirira here zvikuru sei takatarisa nyaya dzeuori dzagara dzirimo munyika pari zvino
dambudziko rinongoripo huru huru chairo nderekuti vana mazvikokota veuori ndivo vari kunzi vamhanye nawo mutemo iwoyo vazhinji vari muhurumende tinoziva kuti panoitwa tsvakiridzo neongororo nevemasangano akazvimirira ega vazhinji vacho vanowanika vachinzi ndo vana mazvikokota veuori panotoitwa chaipo zvimwe neiyo inonzi Zimbabwe Anti-Corruption Commission iya takaona vazhinji vachibatwa vanga vari makurukota vachibatwa nenyaya yeuori unonzwa kuti munhu wakamisapropriata 64 million United States dollars zvokwadi gosha kudiiko ikoko kwekuti munhu unonzi wakarya kana kuti haizivikanwe kuti mari yakaenda kupi kana kungonzi munhu wakapinda ari musviuganda asina kana chidzvinyu usina kana ukushe mushure megore kana makore maviri wotonzwa kuti waane zvitoro waana magonyeti waane mba dzinotyisa waane mari isingatauriki mari yakasviba kuti ndo zvokwadi unobva washaya kuti zvinovamba sei ndosaka ndichiti mutemo iwoyuyu mutemo wakanaka zvavo dai wanga uchiitwa namazvo dambudziko rinongovapo ndiroro rekuti vana mazvikokota veuori vamwe vacho ndo vanenge vachinzi vaongororane kuti vange vachiudza pasi rose kuti vane upfumo hwakadii uyezve after nguva yadai dai vaane upfumo hwakamira sei nemhaka yekuti vazhinji vacho makororo vanoba havazombopedzisiri vachida kuti mutemo uyu unge uchishanda
zvino vamabhenge mutemo wamunoti wakanaka kudai uyu woitwa sei kuti ubetsere nyika
ini zvandinotofunga kuti zvingabetsera kuramba nyika ichisimbisa boka reZimbabwe Anti-Corruption Commission uyezve kurisimbisa kuitira kuti iro boka iroro rive rinenge richipiwa masimba sezvarinogona kunge riri kuita harobha dzimwe nguva hatizonyatsoona zviri kufamba sei ringe richipiwa masimba aya anenge achinzi identify and seize and forfeit to the state kunyanyanya upfumi hunenge huchionekwa sekuti hwakawanikwa nenzira isina kumira zvakanaka zvimwe zvingadai zviri muno zvimwe zvingadai zvakabuditswa zvichiendeswa kunze kwenyika nekure kure ukoko mari dzacho dzichizonge dzichiiswa kana muhomwe yakafanana nepachirungu vamwe vanodziti sovereign wealth fund zvimwe zvangodaro daro nyika ichizobetserekana nekuda kwemari idzodzo dzinenge dzatorerwa makororo otherwise kuti titarisire kuti izvi zvingaitwa nevehurumende vanenge vachinzi muchuchisi mukuru kana gurukota riri kutaurwa nezvaro izvi haakuswera tichingotandadzana zvedu kuvidza zuva izvi hazvingatombofi zvakanyatsa kuitika
avo vange vari nyanzvi munyaya dzebudiriro dzematunhu vajoy mabhenge vari parunhare nestudio 7 chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara kuCape Town muSouth Africa vataurai mudamburi vanoti zvinhu hazvisi nyore munyika iyi umo vanoshanda semutyairi wemagonyet vamudamburi vanoti senzira yokutsvaga raramo vakatanga kuita zvokuimba pasi pezita rekuti Adala veGonyet izvi zviri kuvabatsira kuti vasafunganya pfungwa nezvavanosangana nazvo mubasa ravo uye zvichivapawo mukana wekuti vabatsire vamwe vekunharaunda yavanobva kumasvingo vamudamburi vanoti shuwiro yavo ndeyekupa dzidziso yekuti vanhu vakoshese kunyoresa kuvhota nekuzovhota musarudzo dzegore rinouya uye vakatotanga kupa dzidziso iyi mune dzimwe nziyo dzavo ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Muhlanganya uye navamudamburi nezvenyaya iyi
para zvino tete Ndino driver matrack. Ndiri munzvimbo yandogara ku South Africa. Kazhinji ndikuenda ku Namibia, ku South Africa, nana Durban, Joburg.
Mungati basa iri riri kufamba sei tichiona kuti munguva yapfuura mamuri kutaurwa nyaya yemhirizhonga kune vanoita basa iri rekudraivha magonyeti.
Ya, mhirizhonga iri kote tete bati hatina zvatingaitawo, tinenge tichizamawo kuti titsvage kuraramawo nokubatsirawo mhuri dzedu dzinenge dziri kumusha nesuwo kuno kwatinogara. Mhirizhonga yanga iripo, iripo nanhasi vari kungoitawo mhirizhonga iyo yekuti vanoti kana vasiri vemusouth Africa vanoshanda muSouth Africa vadzokere kumusha kwavo, anonziwo maforeiners. Hanzi kwai maforeiners ngavadzokere kumusha kwavo, vanoshandira ikoko, vavhurewo mabasa makambani kumusha kwavo ikoko.
Tinoona kuti pari zvino pamusoro pekudraivha magonyeti mune rimwe basa ramunoita, ibasa ripi?
Ndichidraivha matrack kudaro ndinosanganisa nokuimba chete, ndinoita nezvemusic. Tinenge tichinyoranyorawo nziyo dzangu, chirekodha, tichiimba.
Munoimba musambo upi wemimhanzi?
Ya, semunhu achangotanga tete riri kusanganisa musambo nichitsvagawo kuti vateveri vangu vanondifarirawo vanofarira zvipi. Saka ndinosanganisa musambo somunhu achangotangawo. Ndinoimba afropop, ndinoimba mapiano, ndinoimba jazzi. Zvongoramba ndichingosanganisa gospel, ndakatomboimbawo song yegospel. Ndiri kusanganisa ndichida kuti ndinzwe kuti vateereri vanonditeerera vari kuda zvipi chaizvezvo.
Tinoona kuti munozikanwa nezita rekuti Adala wegonyeti, ndo zita ramuri kushandisa here pakuimba?
Yebo tete, ndo zita randiri kushandisa pakuimba rokuti Adala wegonyeti. Vazhinji vanondinzwa nokuti Adala wegonyeti. Even chero mukaenda pamamusic sites muchitsvaga nziyo dzangu munongonyora kuti Adala wegonyeti, then mochuza nziyo yamunoda inobva yaapiya ipapo.
Pane zvimwe zvirongwa zvamuri kuita here kumusha zvokubatsirawo vanobva kunharaunda yekwamunogara uyezve munobva kupi?
Ndinobva kumasvingo tete, ende kwandakazvarirwa. Ndakakurawo kusvika kuma15 years ndiri ikoko, ndikazoshifta ndakuenda kublueyo. Pari kumunharaunda kwangu wandinogarawo ndiri kukurudzirawo vechidiki kuti ngatinyoresei kuvhota. Fanika gore ratiri rineri chakanyanya kundikoshera ndechekuti vechidiki ngatinyoresei kuvhota, ngatiitewo maprojects okutengawo nokutengesawo zvakaita sekuchengeta huku nokuitawo zvimwe zvakangosiyana siyanawo kune vechidiki vangu vandogara nawo kunyika yeZimbabwe.
Ikoko kuSouth Africa mune mhuri here uyezve zviri nyore here kuva munhu anodraivha gonyeti achitsikisa mumhanzi uyezve aine mhuri?
Ya, hazvizi nyore tete, hazvizi nyore zvamuchose, nekuti kamari kashoma kaunowana kacho unoda kupinda nako mustudio, unoda kuchengeta zvemhuri, unoda zvekutumira vabereki kumusha, unoda zvekuchengeta vanin'ina zvefuti kumusha. Saka hazvizi nyore tete nebasa randinoita.
Vanenge vachida kukuteerai kuti vanzwe mimhanzi yenyu nezvimwe vanokuwana ipapi?
Vanoda kunditeera vanoenda paYouTube wotaipa kuti Adala wegonyeti, kana kuenda paFacebook page yangu yakanzi Adala wegonyeti. Vanoda kundibata paWhatsApp number, vanogona kundibata paWhatsApp number inoti +27837833050.
Avo vange vari vataurai mutamburi vanozivikanwa naanista rekuti Adala vegonyeti, vachitaura naMarvelous Muhlanganye uye weStudio 7 vari muCape Town muSouth Africa. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. MuNewsday, mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanoti kunyange hazvo mirayiro ichiti vechidzimai vamirirwe zvakakwana mune zvematongero enyika, kuenzanisa zvigaro hakufanisiki. Vachitaura muparamende nezuro, vaChiwenga vakati vanhukadzi vanofanira kukwikwidzira zvigaro nevanhurume mumatunhu avo. MuNewsday makare, hurumende nezuro yakaambira varayiridzi veZimbabwe 450 nevapfumbamwe vakaenda kunoshanda kuRwanda kuti vazive zvavakavinga uye vasanopindira munyaya dzezvematongero enyika muRwanda. Yave nguva inyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Inda
ndaikumbira kuti mutibvunzirewo mapurisa emuZimbabwe kuti vatsaka vanhu veZANU-PF vari pamusoro pemutemo here. Vanhu veZANU-PF chero pavanenge vaita mhirizhonga ndovari kukonzeresa noizi, vari kurwisa maTCCC nekurova vanhu nekurwisa vanhu. Sei vanhu veZANU-PF vasiri kusungwa? Iye zvine zvivi vanhu veTCCC vakavharirwa mumajera naJobs kana havana kana mhosva. Vanhu veZANU-PF vatsigiri veZANU-PF vamwe chino vari kupfeka matisheti eyelo eTCCC voparadzi mhosva vobva vagezera mhosvedzo dzokuTCCC. ZANU-PF chaiye vatsigiri veZANU-PF havasi kusungwa. Mhirizhonga iri kuitika muZimbabwe chero yakaitika kumatombo iyi ine vakuru veZANU-PF, vakuru veZANU-PF, vakuru veZANU-PF, but havana zvavari kuitwa. Mapurisa ngaaite basa ravo asina kurerekera bato. Ezvinezvi tisina kutongoona kutoti kunyangwe pachaitwa sarudzo gore rinouya, mapolisi chaiye emuZimbabwe yaakuita zvematongerwenyi, haichaita basa rayo chairo chairo nemazvo, asi kuti polisi yemuZimbabwe yaakuita zvematongerwenyi.
Magadi pastudio 7 vana mukoma Rwanje, ndinoitwa Danda, ndiri paepwedzi muHarare. Nyaya iripo ndeyekuti ZANU-PF iri kutoona kuti mukana chaiwo chaiwo haisi, nenyaya yekuti yangoti pese pese paungana vanhu veTCCC kuteerera ichida kuvhiringidza. Nazi kuuraya vanhu vakaita kumatoposo zvinorwadza vedu. Ingave bato rerudzi iroro rinoda kungoti pese pese paradza chete. Itaiwo zvido zvevanhu vedu, kana iye purezidendi wacho ari kutozoonawo kuti mwaka unouya hapana chanu, nekuti ruzhinji rwese rwaakuda kuchinja zvino. Zvinorwadza vedu, ngavambotiregererawo timbopindawo panyanga titonge tiende zvano.
Ndinokumbirawo kuti musitsewo shoko rangu iri kunhengo dzeZANU-PF, kunyanya mayute eZANU-PF anoshandiswa zvisina basa, anoshandiswa kuita zvisina basa, kuponda vanhu, kukuvadza vanhu, kuba midziyo yevanhu, mari dzavari kuba, matv zvese zvavari kupwanya, dzimba dzavari kupisa. Ndinokumbira kuti muvazivise kuti hanzi chaunodyara ndicho chaunokohwa, ende chaunodyara chinobuda. Hanzi izvoni chisingaperi chinoshura. Vazive kuti pachapera bandiko ravo handiwo patichatangirawo isusu taa kudzokera kwavari. Tinenge tichivaziva ndiwo patichatangirawo taa kudzokera kwavari 1-1. Kana isu tichinge taavo mubandiko taakutongawo, tichatotanga kufambawo sekufamba kwavaita tichiita marevhenji. Saka vazvizive kuti patenge toita marevhenji vaiva vaimiriri avaya vachiita zvisina basa, vachivatuma vanenge vasisipo, vanenge vatiza, vanenge vamhanya, vanenge voona ndondo vavega. Ende ngozi kana ichinge yauya haiuyi kune vakatuma, inouya kwavari ivo.
Makadini maZimbabwe, 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 hondo yekuurawa neZANU-PF haigoni kupera, nekuti tatya tavanda tadini tanyepera kuti tateera ZANU. Hondo iyoyo inotongopera chete nekuti tabvisa, taramba takamira kuti ZANU-PF ibve pakutonga. Saka ngatirambei tichienda mberi, ngatisadzokerai sure, ndo chimurenga chacho ichi. Ngatitorambai tichienda mberi ndokuti tizvisunungure. Kana tikava vanhu vanotya kuti tazorobwa taita sei tadini, isu vamwe takaurawa pa2008 asi hatina kudzokera sure, tiri kungoramba tichienda mberi nanhasi. Tiri kutoramba tichirwira kuti vabve pachigaro kuti tigovane rusunungurwo rwechokwadi, kwete zvokunyeperwa navamabhinya vachiti vanoda kutiita zvakanaka. Hapana chakanaka chavanoita. Saka ngatirambei tichiinda mberi tose, nyika yose, kumatebhereland, kumanikaland, mashonaland, masvingo, ngatimirei tose tichirwisana navo kuti tivakunde. Hatirwedu nekuvarova, asi tinoramba tichitsvaga rutsigiro, tichidzidzisana kuti tivhote tichivabvisa pakutonga, ndokuti tipedze simba ravo rokurova vanhu, rokuuraya vanhu.
Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichiti mushara zvakanaka naChris Gande nenhau dzeIsindebele.